Chatakaita Blessing Mutsi kutarisa nzvimbo mbiri inova Penhalonga yekwaMutare pamwe chete neMazoe, tichiona kuti pari kuitika zvakawanda zvikuru sei. Makorokoza vari kuuya vachishanda ende vashanda kudaro like kuPenhalonga vanoshanda vari pasi pekambani inonzi Better Brands. Kuzoto zvekare Better Brands iyo inewo rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe ravanoshandisa kutenga goridhe. Hapana mareceipts anoratidza kuti goridhe ratengwa kubva kuna nhindu uye rakawanda sei. Saka takaona zvekare dambudziko iroro kuMazoe kuti kune vanhu vakawanda vari kutenga goridhe asi rinozopedzisira rani munhu mumwe chete, ende munhu iyeye haana mapepa anoratidza kuti ari kutenga goridhe kubva kuna ani uye rakawanda sei. Ane zvekare rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu ivavo vakapiwa marizinesi nearapset vazhinji vacho makoronera vagara vaine mukurumbira wekutenga uye nekutengesa goridhe zvisiri pamutemo.
Asika hurumende yakangati iyo mari yanga ichirasikirwa nenyika yanga ingori zana remamiriyoni kana kuti 100 million pakapedzisira kutaurwa navamutulingi.
Mashoko avanotaura mamwe acho haadi kuti anyanye kuteedzerwa nekuti vazhinji tikada kunyatsa kuti paitwe ongororo yekuti ari kubuditsa goridhe munyika ndiani. Haasi makorokoza vari kuchera goridhe vachiwana 1 gram kana 2 grams pasvondo. Goridhe riri kubuditswa nevanhu vane masimba makuru chaizvo zvematongerwo enyika. Saka vanhu vakaita sana Mutuli kana vachitaura vanenge vachiruma vachifuridzira nekuti mamwe makoronera acho vanhu vanenge vari pamusoro pavo kana kuti vanenge vari at the same level navo mucabinet imomo.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti nyika ione chouviri kubva kuchicherwa chakakosha ichi?
Chinomisa malikeji kugadzirisa nyaya yepurice yekuti hurumende kana ichitenga goridhe iri kubhadhara mariyi. Munhu anenge aine goridhe anoitawo ongororo yake yekuti ndikatengesa goridhe munyika muno kufidelity uye ndikada kuti ndipinde mundege kuenda naro kana kuDubai ndekupi kwandinoita profit yakanyanya. Saka makaona izvi nana muzvare yemireta resquire vakabatwa paairport chaipo vachida kuenda kuDubai. Saka Fidelity inofanira kuti ipe vanhu $1 100%. Kechipiri vashandise macompetitive prices yekuti vanodzimbura cost yekuti munhu atore goridhe achienda naro kunyika dziri kure.
Muri kutiwo ZANU-PF inenge iri kubatwa mumambure enyaya iyi, sei muri kudaro mugware?
Chiri kuitika ndechekuti mamaini ari kusiyiwa akaita sei mamaini Metal and Gold, vana Penhalonga Region Mine, Mazoe Mine nemamwe ana Global Electronics vari kunana kwekoko ari kuti kana achinge asiyiwa nemainvestors, vakuru veZANU-PF ndo vari kubva vatora maini iyoyo. Vatora maini iyoyo kudaro vari kuunza makurokoza vanotora vanouya ipapo kutanga kuchera vari under the authority yeZANU-PF. Saka munhu akaita saScope Sakukwanya ari kuchera kuPenhalonga ane marezinesi mairi. One, ane rezinesi rekuchera goridhe. Two, ane rezinesi reReserve Bank rekutenga goridhe. Haashandi ari ega, anoshandawo zvekare nevamwe vemuZANU-PF imomo vane masimba akanyanya. Uye tatakitawo kuti Scott Sakupwanya uyu before 2017 anga angori an illegal gold buyer, anga atori ecriminal. Asi after 2017 akabva apiwa rezinesi rekuti atenge goridhe. Recently akabva anzi mufundraising committee yeZANU-PF yemuna 2023 election. Saka izvi zvinopa link pakati pekubuditswa kwegoridhe risiri pamutemo munyika uyewo nekutsvagurudzwa mari kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF.